Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 6/2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yedare reSenate inoona nezvekunze kweAmerica inonzwa zviri kuitika muZimbabwe mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority rinoti riri kuronga kupa mvumo vanotengesa mafuta edzimotokari kuti vatengese mafuta aya nemadhora ekuAmerica. Madzimai edunhu rekumanikaland anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kwaanoitwa mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yedare reSenate inoona nezvekunze kweAmerica nhasi yanzwa zviri kuitika muZimbabwe mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Komiti yanzwa kubva kumutevedzeri wemunyori anoona nezvemuAfrica mubazi rezvekudyidzana kweAfrica neAmerica kana kuti kudyidzana nedzimwe nyika vaMatthew Harrington, chipangamazano musangano reCenter for Global Development vaTwed Moss, pamwe namuzvinabhizimusi wemuZimbabwe vaJoe Mutizwa vesangano reJSM Strategic Pathways. Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu apinda mumusangano uyu. Blessing, ungatudza kuti zvinhu zvafamba sei kumusangano uyu?
Musangano uyu waburitsa pachena Jonga kuti ukama hweZimbabwe neAmerica huchatore nguva yakareba kuti hunge uchigadziriswa, nekuti panga pachitaurwa ipo nyaya dzezvirango, nyaya dzeupfumi, nyaya dzeutongo hwejekerere. Vataura masenators vanotiwo Senator Booker, Senator Coker na Senator Flake vanga vachitivo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kunyanya kutaura zvinhu zvavasiri kuita, kana kuti kuya kwatingati vari kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Vari kuti vasati vabvisa zvirango vanoda kuona Zimbabwe ichiita zvinhu zvakawanda kuita sarudzo dzakachena, nekuti vati dzakaitwa gore rapera, dzakaitwa gore rinoita hadzina kunyatsofamba zvakanaka sezvavaitarisira. Vari kutiwo panofanira kuremekedzwa kodzero dzevanhu. Vari kuchema chemawo nemabatirwo ari kuitwa vanopikisa zvikuru vatendai biti avo vati vari kushungurudzwa. Vari kuti zvinhu izvi zvikasagadziriswa havaone zvirango zvichibviswa.
Kuva Mutizwa vaudzawo komiti ichi?
Vamutizwa vataura ivo kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe havazvione ivo sezvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika. Vari kuti ivo zviri kukanganisa zvikuru mabhizimisi, vachipa semuenzaniso kuti kana nyika ichinge yatemerwa zvirango, kana kuti vakuru venyika iyoyo vakatemerwa zvirango, vanopa mari kana kuti vada kutanga mabhizimisi havana kunyatsosununguka kuti vange vachiuya kunyika iyoyo. Vari kutiwo kune mamwe mabhanga ekunze asasari kudyidzana neZimbabwe nenyaya yezvirango. Saka vari kuti zvirango zviri kukanganisa zvikuru vemabhizimisi muZimbabwe.
Iwewo semutori wenhau waonawo sei mashoko asvitswa kukomita aya navamutizwa?
Mashoko anopawo rimwe divi panyaya dzezvirango izvi, asi ndanzwa masenata aya vachitsika madziro vachiti aiwa ivo havadungoona zvinhu zvichichinjwa munyaya dzezveupfumi zvakachitaurwawo navamutizwa kuti pane zvakawanda zviri kuitwa kuchinja kuvandudza kuti zvisiyane neutongo hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vari kuti ivo vari kuda kuti pachinjwewo zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Saka vari kuti zvinofanira kufambirana kuchinja nyaya dzezveupfumi nekuchinjawo nyaya dzezvematongerwo enyika, vachiti vamunanga mugwagwa vafanirongo famba vachiti Zimbabwe is open for business vasiri kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvematongero enyika.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing.
Tinotenda Jonga.
Blessing Zulu mutoro wedu wenhau achitaura pamusoro pemusangano waitwa nekomiti yedare reSenate muAmerica. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rinoti riri kuronga kupa mvumo kune vanotengesa mafuta edzimotokari kuti vatengese mafuta aya nemadhora ekuAmerica, richiti izvi zvinozorerutsa mutoro weReserve Bank of Zimbabwe wekutsvaga mari yekunze yekupa makambani aya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vakasanobata chinzvimbo chemukuru weZERA vaEddington Mazambani vaudza komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti vanoona sekuti vakaita izvi makambani anotengesa mafuta anokwanisa kuwana mari yekuti atenge mafuta aya pachawo asingamirire mari kubva kuRBZ. Vati vakatonyorera kubazi rezvemhando dzemoto vachikumbira mvumo yekuti vakwanise kuita zvavari kuronga. Vati pari zvino vakatopa mvumo kukambani yeZuva Petroleum kuti itengese petrol nedizeri nemadhora ekuAmerica pamagaraji ayo maviri anotire Groombridge muHarare nerimwe riri kuVictoria Falls.
Would want maybe more players to do that. The reason why we did that paper is such that
iri kuda kuti magaraji akawanda atengese nema US dollar uye kana zvadero isu tichaongorora kuona kuti petrol inenge yatengwa nemari yabva kuRBZ haizotengeswa nema US dollar.
Vatiwo kana zvavari kuronga zvikabudirira, garaji rega rega rinenge rave kusungirwa kuve neimwe pombi inenge ichitengeswa petrol nedizeri nemari yekuAmerica. Asi vati petrol nedizeri zvinenge zvatengwa nemari inobva kuRBZ zvicharamba zvichitengeswa nemari yemuno. Vati nyaya yekushayikwa kwemari yekunze ndiyo iri kukonzera kushayikwa kwemafuta emotokari, uye vati mafuta ese ari kuuya achitengwa, izvo zvave kuita kuti magaraji mazhinji agare asina mafuta. VaCrossley Mashiri sangano reIndigenous Petroleum Association of Zimbabwe vaudzawo komiti iyi kuti kutengesa petrol nemari yekuAmerica kunenge kuri kuomesera veruzhinji. Vatiwo vanhu vashomanana munyika vanowana mari yekuAmerica zvekuti vazhinji havazokwanise kutenga petrol nemadhora ekuAmerica. VaMazambani vatiwo uwandu hwepetrol iri kushandiswa hwakakwira zvakanyanya zvekuti pazuva pari kushandiswa marita 2.8 million epetrol nemarita 4.2 million ediesel. Vatiwo pamwedzi Zimbabwe inoshandisa mafuta anokosha mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora. Vamwe vakaita semiriri weBuera West vaSonzuma vati vanoona sekuti motikari tsaru dzinotengwa neveruzhinji kubva kuJapan ndizvo dziri kushandisa mafuta zvakanyanya, uye dzinofanira kurambidzwa kufamba munyika senzira yekuchengetedza mafuta.
Kune dzimwe nyika vandafanira South Africa vakaona zvinhu zvaita seizvi. Kana kuna kutafeza out some of cars fanika zvinotena na Japan kuti consumption yavako ndiye kuti zvichida midziyo yezvimwe mota dzatiri kuzora kuti dai paigona pabude nemekanism yekuti sekuta kwatakaita mapidjo yachitwa feza out nezvakabva kuna na Japan
VaMashiri vati vanoona sekuti vanhu vakawanda vanoshandisa motokari nekuti hakuna zvekufambisa zvinotakura vanhu vakawanda zvakaita semabhazi kana matireni. Zvabuda pachena pamusangano wanhasi kuti dambudziko rokushayikwa kwepetrol nedhiziri richaramba riripo kudzamara nyika yave nemari yekunze yakakwana. Makambani ekunze mazhinji anotengesera makambani emuno ave kuramba kutengesera makambani aya kana kuapa zvikwereti achiti anofanira kutanga abhadhara zvikwereti zviripo zvave nemakore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 10 nematanhatu ekurwisa mhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Vanhukadzi vanoti kunyange hazvo munyika muine mitemo yakanaka chose yekudzivirira dambudziko iri, madzimai achiri kushungurudzwa zvakanyanya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weGender Commission, Amai Virginia Muwanigwa, vanoti dambudziko rekushungurudzwa pamabasa kunyanya kuvanhukadzi richakakura. Amai Muwanigwa vanoti chinonyanyonetsa ndechekuti vanoshungurudzwa pamabasa kazhinji kacho vakabuda pachena vanorasikirwa nemabasa.
Nyaya yesexual harassment inyaya yakakura zvekuti chimbwe chiripo ndechekuti vakawanda vanosangana nesexual harassment havasi kutaura nezvayo. Endi tiri kunzwa kuti havataure nezvayo nekuti havana chokwadi chekuti vakange vataura zvinokwanisa kugadziriswa. Endi kune vanenge vataura chinonyanyoonekwa ndechekuti vanozoonekwa vachirasikirwa nemabasa.
Asi amai Muwanigwa vati seGender Commission zvisinei nezvimingaidzo izvi vanokurudzira vanosangana nedambudziko iri kuti vabude pachena.
Asi seGender Commission, Zimbabwe Gender Commission, meseji yedu kuvanhukadzi nevanhurume vanenge vasangana nesexual harassment or sexual abuse is kuti at least munhu imbotaura. Tiraya kutsvaga justice. Enda kwaunofunga kuti ndokwaunogona kubatsirwa, kutangira pabasa ipapo kana kuti kuenda kana kumasangano akasiyana siyana anobatsira vanhu vanenge vane zviri kuvatambudza, kana kuenda kumapurisa kana kuriko kwaunokwanisa kuti unge uchienda, kuitira kuti at least ukange wataura unenge wakuzoziva next time kuti ndakataura pakashaya zvakaitika.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reWomen Coalition of Zimbabwe, amai Sali Ncube, vanoti kunyange hazvo mitemo yenyika yakanaka chose, pane dambudziko rekuti mapazi ehurumende anofanirwa kupedza mhirizhonga haana zvikwanisiro zvakakwana.
Asi dambudziko riri kuita kuti zvinhu zvedu zvisaendeka inyaya yekuti masangano kana mapazi ehurumende ane chekuita kuti mhirizhonga ideredzeke haana zvikwanisiro zvakakwana.
Muzvare Florence Mudzingwa vanotiwo vanhu vanorarama neurema vari kuramba vachisangana nemhirizhonga zvakanyanya. Muzvare Mudzingwa, avo vanoraramawo neurema vanoti vanasikana vakaremara vamwe vari kurodzwa vachiri vadiki, izvo zvinoita kuti vasangane nematambudziko.
Vanoitwa kuti varoreswe at every stage, kungotizvo chero murume angotizvo ndomuda ongomutora. Bati zvine disadvantage yekuti pamwe pacho anongoshingirira nekuti anenge achifunga kuti hapana kumwe kwandingaende ndakatongotorwawo nemurume uyu kuti zvingwewe zvakangonakawo. Saka nei ndinongoda kungoti kukurudzira vasikana vakaremara kuti izvo ngavataure, speak out, pamunofila kuti inini maraitsi angu ari kanganiswa pane kuramba uchishingirira zvinhu zvinenge zvisina kukunakira mupenyu.
Gwaro rakabudiswa nerimwe sangano rinoshanda nemadzimai anenge ashungurudzwa reMusasa Project rinotiwo uwandu hwemadzimai ari kubatwa chibharo huri kuramba huchikwirira. Sangano reUnited Nations rinoti muZimbabwe mumwe chete pavanhu vasikana vatatu anoroorwa asati abvezera, uye mumwe chete pavakadzi vatanhu vatu vakazvitakura anoshungurudzwa. Sangano iri rinotiwo vakadzi vanomwe pamadzimai gumi vanosangana nemhirizhonga mukurarama kwavo, uye zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana zvevarume zvinobvuma kuti muupenyu hwavo vakamboshungurudza vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Madzimai Edun Remanikaland anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kwaanoitwa mudzimba. Izvi zvabuda pamusangano waitwa kwaMutare nhasi wakarongwa nesangano reTransparency Zimbabwe rakabatana nereConscious Development and Empowerment Trust kana kuti CODET. Lweda Moyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevange vari pamusangano wanhasi maMutare, amai Violet Muro wemugadza, vati nguva zhinji madzimai anoshungurudzwa haaendi kunomangara. Kushungurudzwa kwavo kumapurisa nepamusana pekuti mapurisa haatori matanho akakodzera. Amai mugadza vatiwo vanenge vashungurudzwa vanodzwa kuti vanotore munhu avarova voenda naye kukamba, izvo zvisingakwanisike.
Tirosangana nematambudziko madzimai vanorwana nababa vasingaripoti nyaya dzavo vakati wandei. Zvimwe zvacho zvinobvira kumapurisa. Ukasvika warohwa nemurume uchiripota nyaya yako, vanoti vanokunyorera tsamba kuti dzokera kumba undotora murume wako uye naye.
Studio 7 na inakwanisa kutaura ni mapurisa vanoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munharaunda vepolice community relations liaison office kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe ataura pamusangano uyu amai Samantha Marowe vatiwo vadzidza zvakawanda zvinosanganisira kuti ivo vakainzana nevanhurume pane zvese sezvo zviri mubumbiro remutemo yenyika. Amai Marowe vati madzimai anosungirwa kushanda sezvipanga mazano kune vamwe vavo vanenge vachishungurudzwa zvakare vasakurudzire kurodzwa kwevana vasati vakodzera.
Ndauya pano pakodheti kodzidza kuti ndizive kodzero dzangu samai, kuti ndine masimba ekuita mudzidzisi, ndine masimba ekuita kana mutungamiriri wenyika. Ndosva ndadzidza pano pakodheti, ndadzidza zvekuti hatifanhi kubata vana tichiabhusa kana kuti vana varorwe vaite early marriages. Tinofanirwa kuti vana varorwe nenguva yavo.
Amai Gracia Hamba vatiwo semadzimai vanosungirwa kubatana nevamwe vachiyamura vakatarisana nekushungurudzwa mudzimba.
Ndauya pano pakodheti nhasi tichidzidziswa nezvekodzero dzedu semadzimai kuti hatina mutsauko wakasiyana nevarume, tinogona kungoitawo mabasa akafanana nevarume. Ndozvatichadzokawo kumba tichidzidzisa vamwe.
Vapo Shekede vekodheti vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanangana nekupadzidziso kumadzimai pamusoro pekodzero dzavo munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe kuitira kuderedza nyaya dzekushungurudzwa kwavo.
Chiprojekt yedu chitoti madzimai vazive marights avo, vazive marights avo ekuti so that kuti vazive marights avo they will be able to identify maissues egender based violence, maissues of exploitation, my issues of sexual abuse dzavanogona kusangana nadzo. Because takaona kuti vazhinji madzimai vanogara kumaruva havazivi chinonzi chinyi marights avo.
Madzimai anodarika 40 apinda mumusangano wanhasi vachibva kumatunhu anoti Dora, Murowe, Zimunya neRowa mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusoro muRwanda ravana mutungamiri webato rinopikisa muzvare Diane Rwigara vasina mhosva pamhosva dzavanga vachipomerwa dzinosanganisira yekufojera magwaro pamwe nekufurira vanhu kuti vapandukire hurumende. Chikwata cheve chisuni chinopfurikidza mwero muIran chati ndicho chine chekuita nebhambu raputika nhasi mumotokari pamuzinda wemapurisa uri muChabaha, pakaurayiwa mapurisa maviri pamwe nekukuwadza vamwe vanhu 42. Mamiriro ezvinhu munyika mune zvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezveutano anonzi ave kuita kuti vakawanda vatye kudzoka kwezvakaitika muna 2008, apo vakawanda vakanonga svosve nemuromo nekuda kwekuoma kwezvinhu. Pari zvino nyika yakatarisana nematambudziko mapoka ose anodiva nevanhu kuti vararame, kubvira kumafuta ekufambisa edzimotokari, kushayikwa kwemari kumabhanga, kukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru mishonga, pamwe nekuramwa mabasa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende. Kodzero dzevanhu dzinonziwo dzichiri kuramba dzichityorwa pasi pehurumende itsva. Zvose izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekusatonga zvakanaka kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete nebato ravo reZANU PF, avo vari kupomerwa mhosva yekusakoshesa zvinhu zvine basa. Muchidimbu tingangoti zvinhu munyika zvinonzi zvaremera kumusoro setsvimbo. Izvi zvingaitwa sei kuti zvinhu zvinake munyika zvichigadzirisika? Zvakaramba zvakadai, vazhinji vanongoramba vachichema nerekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo. Mukuzeya nezvematambudziko aya, tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, pamwe nenhengo yeCentral Committee yebato reZANU PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Mamiriro ezvinhu haana kunaka. Unive mutorendo wenhamo asi tinoti asaidu kwatakabva kuti makore makumi matatu namasere zvinhu zvazvichiitwa zvisiri izvo pachiumbwa kutambudzika nokuparara pachena iko zvino zvinhu zvakawanda zvashayikwa zvokuti rugare chairwo kana vanhu vane zhara hatingati vano rugare vane vachichema mari chaiyo inoshayikwa tinoona kuti vakaita urongwa hwepfuma yenyika nemari yekuamerica saka zvinokatyamadza kuti kana yaita urongwa hwepfuma yenyika nemari iri kushayikwa hatichazivi kuti zvine zvirevei mabasa vanhu havana makambani anga ari kwacho ari kuvhara mishonga iri kusvakwa muchipatara saka zvakawanda zviri kubata vanhu
vachuma munotii nezvipomerwa zviri kupiwa kuhurumende vanhu vari kuti chese chanetsa munyika zviri kukonzerwa nekuti zviri kubva kune vezvematongerwo enyika vari kutadza kutungamira nyika
hurumende inoiripo whatever time basa rayo guru charo chairo ndorokuita zviya zvazvinonzi enabler tingati munyai hurumende yanga iripo yamugabe takazviona kuti for sure tanga takutadza hienze zvinhu zvasafamba zvakanaka corruption yanga yakuitika nemazvo chaizvo right ikazochinja kukapinda inonzi new dispensation hurumende yababa vamunangagwa chandiri kuona chiri kuedza kuitwa nehurumende yababa munangagwa is to enable to give an environment yekuti kana tichida kuita business ngatichiita business kana tichida kumutsiridza zvinhu ngatichimutsiridza tichiita zvese izvi nerunyararo because runyararo ndiyo common denominator yekumutsa chinhu chose muno munyika economy kana kuti chii
vazembe munotii apo
vachuma vanoita hwengoma hunoti pangu pangu tikatarisa nhoroondo yamakore makumi matatu namasere mugabe akabviswa navanhu ndiye aiva mukokeri asi waitonga neboka boka iroro vazhinji vachipo vari muhurumende yavamunangagwa iyoyo saka maonero iwayo avaingoita akare ndo avakadzokera kuita ndingati pakadzingwa mugabe apa wakadzingwa navanhu nokuti ZANU-PF haiziva yakadzinga mugabe yakamukonewa saka tinoona kuti mutirindende wenhamo uyu uri kubuda pavanhu vamwe chetewo vaiva namugabe
vachuma hanzi nyaya yekuti chinhu chedu ndoyamaramba makangobata kubva pabviswa vamugabe pachigaro kusvika nhasi
ndodaira kuti munhu wese akazvinzwira purezidendi vamunangagwa vechitaura vakataura pachena vakati aiwa dhoo rangu rakavhurika musuwo wangu wakavhurika and ndinodaira futi kuti zijaya iri rinonzi chamisa iri rine a role to play in the new zimbabwe saka ndiri kutovhura maoko angu ndichivatambanudza kwaari nevamwe vese vamwe varipo vemapoka akasiyana siyana semukoma vatiri kutaura navo panapa huyai nyika ndeyedu tose tionesane kuitira kuti tigadzise nyika tichienda mberi
vazembe muri kunziwo imi vemapato anopikisa hamusi kutambirawo kurudziro iri kuitwa navamunangagwa yekuti mugare pasi mutaurirane makambozviedzawo here kuti munge muchipawo pfungwa dzenyu
muono waiitwa namugabe wakanga uri muono usina njere usina zivo homwe kune vamwe vaiva muboka rake vakada kuti vagadzise vakaguma vazvamburwa namugabe wacho pachake asi tinotora kuti ushe ihwohwo hwakanga hune maonero asiwo anengati akavharika asina kuvhurika ba
vachuma mashoko enyu yekupedzisira munotarisira here imi kuti panotanga gore idzva zvinhu zvinenge zvashanduka tichiona kunga zviri kutodzokera kuna 2008
inini ndiri mwana wemufundisi baba vangu vanga vari mufundisi mukuru saka ndinobhiliva stereke muchitendero chakristu saka ndikutodaira inini kuti makristu tikazviita izvozvi month yadhisemba iti tinyatsononamata kuna mwari ndinoziva inini chere kuti one day tichati Ebenezer mwari vatisvitsa kune imwe nzvimbo ndatenda
vanga vari nhengo yecentral committee yebato rezanup f vajoseph chuma vari parunhare mubulawayo nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kumutungamiri webato redemocratic party dr urai zembe vari parunhare muharare nestudio 7 zvizvarwa zvezimbabwe zvakapinda mumusangano weafrican union wekuziva kodzero dzevanhu pamwe neutongo hwejekerere muafrica hwakaitwa mukaveroni kubotswana zvinoti zimbabwe ichine mutoro mukuru wekurwisa uori shingirai madondo anotipa nyaya iyi
Gwetar nemukurumbira munyika va Brian Kagoro avakapinda mumusangano uyu vakamirira sangano ravore Uhai Africa Group vakati uri huri kuitika muZimbabwe huri kukonzerwa zvakanyanya nevakuru vezvimatongerwe enyika.
Ndokuona isi kuti huori hunotangira panyaya yesarudzo. Zvikuru sakana takutaura nyaya yematongerwe enyika. Kuti paya panenge pachisarudzwa vanhu mabato, tingati mapolitical parties. Akasiyana siyana toti mabuy elections varipo vamwe vanonotenga mavhoti kuva nevamwe vanoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzeuoro zvichireva izvo kuti kana tichida kuti tipedze nyaya yeuoro yecorruption tofanirwawo kunyatsoongorora kuti panyaya dzematongerwo enyika hatingati tichitanga nepolitical party financing nefinancing yemacampaigns hapana uori huri kuitika here panyaya iyi.
Mashoko avakagoro akatsinirwa nemumiriri weHarare East muparamende muzvare Joana Mamombe avo vakatiwo ruzhinji rwavanoita zvematongerwo enyika zvikuru kudivi reZANU-PF ndivo vari kuita kuti uori hutadze kupera munyika. Muzvare Mamombe vakati hurumende yava Emmerson Mnangagwa isati yaratidza kuti ine chido chekurwisana neuori uwo waondonga upfumi hwenyika.
ZANU-PF andifungidzire kuti because ndiyo iri muhurumende tivane hudokwa-dokwa hwekuda kuchinja akana kuda kutarisa nyaya dzecorruption pamusana pekuti ivo pachezvavo vatori involved and they are part and parcel of my issues of corruption. So zvakutoda isu members of parliament uye zvine ma young people ari muZimbabwe nema women or even the civic society kuti tipushe hurumende yedu so that we expose even themselves varimo mukati varikuwanikwa vachiita mabasa ehuori kuti zvibude pachena so that nyika yedu iende mberi.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chakapinda mumusangano uyu chakamirira sangano reInformed Solutions to Economic Crime in Africa vaCharles Goredema vakatiwo kunyangazvo sangano ravo riri kushanda nemamwe mapazi emuZimbabwe hurumende haisati yaratidza chido chekushanda nesangano ravo.
Kana takatarisana nemaitiro emamwe mapazi anengati ehurumende nongoti enyika akaita semajaji, mamagistrate, maprosecutor necentral bank, reserve bank vanenge vane chido chokuita something about huori, nyaya yecorruption. Asi handingatauri nezve mapoliticians kuzoti vakadai kana kuti makurukota ehurumende anodi nekuti havasiri vandoshanda navo, handisati ndamboshanda navo zvakare.
Mudzimai wegurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, amai Florence Ziyambi, avo vanova mutevedzeri wesachigaro weAfrica Union Advisor Board on Corruption, vakatiwo kunyangazvo mapazi mazhinji emunyika aine komiti dzinorwisa huori. Nyika haisati yasvika panhongonyaya yekurwisa dambudziko iri. Amai Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti vachabvuma kuti hurumende yasvika pachidano chinoremekedzeka kana mari inodzorwa munyaya dzehuori ikaiswa kubazi rinorwisa uori munyika kuitira kuti rishande nemazvo.
Because kana tikava nemitemo asi tisina zvatikuita nemitemo, tikava nemainstitutions acho aripo akaita sepolisi, seanti-corruption commission, tikava nevanhu vacho vakaita semaprosecutor nemainvestigators, but pasina chiri kuitwa hazvibatsiri. Nekuve able zvekare kurecover zvinhu zvezve zvavanenge vachiita se vachiwana kuburikidza neuori. Saka for uori kuti hupere tinofanira kuita go after zvinhu vachezva vanenge vawana through uori hoyo tozvirecover tozvitora kwavari kuti vasabenefite.
Ugwaro reTransparency International Corruption Perceptions Index rakaparurwa gore rakapera, Zimbabwe ndiyo iri kumashure-shure munyaya dzezvokurwisana neuori. Musangano weAfrican Union uyu wakapera muBotswana nemuvhuro, AU ichikurudzira nhengo dzanyo kuti dziwandudze hondo yekupedza uori. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemasangano akasiyana siyana mukusimudzira upenyu hwevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yedare reSeneti inoona nezvekunze kweAmerica inonzwa zviri kuitika muZimbabwe mushure mesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Boka reZimbabwe Energy Regulator Authority rinoti riri kuronga kupa mvumo vanotengesa mafuta edzimotokari kuti vatengese mafuta aya nemadhora ekuAmerica. Madzimai Edun Remanikaland anoti ari kushushikana zvikuru nekushungurudzwa kwaanoitwa muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka yana mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda ba ku VOA ndebe.